Vajon Nyamane avanora ramane kutakurira vanhu mabhegi panomirirwa mabhazi muGaborone Botswana vanoti mapurisa emuBotswana ari kuvatadzisa kuita basa ravo nemazvo sezvo ari kusunga vose vasina mvumo yekugara nekushanda muBotswana.
Matinitei mari munomwa anotinetsa because purisa yacho inenge ichinetsa ende kutozenza kuti zvindiko kunzengana nzengana navo zokuti ukaita munyamawo unobva watorwa watodzokera saka hatingatii munhu angatiye kunogu anenge akasununguka kunogu kuzenza munhu wakatobudisa ziso because anytime chino chayo saka zongozongotoisicho chine kuti kunyika kuri kwakadhakwa chine tazizo kuti kuriati hakuna munhu angamboda kugara kunoku.
Kunyange hazvo mapurisa eBotswana achiita chirongwa chekusunga vanhu vasina mvumo yekugara munyika iyi nguva ino gore rega rega, vaGilbert Maderera avo vanobva kuZimbabwe vanoti zvegore rino zvanyanya.
Ndine vana 2 ndandakatarisirwa kuti ndichaendawo Christmas kuti ndonoona vana vangu. Tichangoonawo zvatichaswiza kuti tiite tiende kumusha. Haa, purisi iri kunetsa muno muBotswana, hatidi kunyepa ipapo. Purisi iri kunetsa zvekuti dai mapurisa avo vatiita kuti vasatipe ma30 days avanotipa aya ma90 days aya. Vatipuwe nguva yakareba kuti tikwanise kuwana nguva yekuti tichagowo mari zvakanaka. Tisingamhanyisane nemapurisa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vataran moyo avo vanobva kumasvingo vanoti mapurisa eBotswana haana tsitsi nemunhu asina mvumo yekugara munyika iyi.
This year was just a tough year fana rutsvaka mari. Mapurisa ari kunetsa, ari kunetsa ende havasi kunzwisisa zviya zvekuti nyange une mapepa nyange usina zvakangofanana isi vasina west saka zviri kunetsa ende zviri kunetsa because mapurisa iko zvino west manje this time yatairi yekuti tifanikotsvaka mari titumire zvinhu kumusha ndopaanenge akagara pauroko akadaiso kana kufamba kwacho zvaakutongonetsa saka tichita kuti vana vacho tovatumira sei zvinhu kumusha.
Vachikumbirisa kuti hurumende yeBotswana inzwire tsitsi avo vanozvishandira vasingabire vanhu asi vasina mvumo. Muzvare Zandisiwe Nkomo vanoti mamiriro ezvinhu asina kunaka kuZimbabwe ndiwo ari kuita kuti vanhu vakawanda vatizire kuBotswana.
Tindokumbira hurumende yeBotswana kuti itinzwirewo tsitsi sekumapepers satinetse too much hatina kuuya kuzobata auya kuzoshandira vanhu nenguva yakadai tauya tokumbira kuti tishandire vana zvekristimasi hatina kuuya kuzoita utsinyo.
Muzvare Sibongi Nkosi kuzvayo vanotiwo hurumende yeBotswana inofanira kupa zvizvarwa zveZimbabwe mvumo yekushanda nekugara munyika iyi pachena. Vanotiwo havasi vose vanokwanisa kuwana zviuru zvitatu zvemapula semari inodiwa kuti munhu apiwe mvumo yekugara nekushanda munyika iyi.
So chichemo chedu isusu kugavhumendi yeBotswana ndekuti vangonzwirawo vanhu tsitsi atleast vambopawo vanhu kana mapemiti free pasina kuti vanhu havana mari vamwe 3000 yacho kuti airaise mari inodikwa muimmigration imari yakawanda munhu anenge asina.
Mutauriri wemapurisa muBotswana avati pekumutube vanoti mapurisa anosunga vanhu vose vasina mvumo yekugara munyika iyi panguva yedzororo nokuda kwekuti umbavha huzhinji hunoitika panguva iyi. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muBotswana. Ndini Shingerai Madondo.